Chiripunde chokuti pakatangwa SADC yakatanga ine donzo rokuti nyengo dzeSADC dzese dzichigirane pamitemo yese kuti mapolicy anofambirana nezvekugadzirwa kwembatya industrialization infrastructure zvemagetsi marodhi democracy politics zvese zvakabatana zvakadaro. Saka kana SADC yagara ichisangana zvakangonakawo kuti zvinhu zvacho zvinge zvichishanda zvese nekuti tozwa kuti kune musangano weSADC uri kuuya. Ndinotarira kuti vakuru vacho vagara pasi vakaona kuti zvavanoronga zvinofambirana nezvidonzo nemaobjectives eSADC industrialization.
Makambani emunyika agara anochema kuti magetsi hamuna, mari yekunze inonetsa nezvimwe zvakadaro. Munozoona here paine zvinozobatsira makambani azvinobvawo musangano ichishora matambudziko ari munyika?
Chiripo ndechekuti dambudziko hatinaro muZimbabwe isusu. Zvatinotaura nezvatinoita muZimbabwe hazvipindirani nedzimwe nhengo dzeSADC. Saka kana ivo vachiti vakuru vacho vachiti kana vakaita gungano reindustrialization policy, kana vakatadza kugadzira gungano rematongerwo enyika redhemokrasi maelections gore rakapera nemakore ese adarika, zvinoreva kana vachitadza kugadzirisa utongi hwenyika hwenhengo yavo yeZimbabwe, havangabudirire kugadzira zvinofambirana nezveupfumi. Nekuti zvese izvi minin'a zvakabatana, hakuna industrial policy inobudirira kana political policy kana democratization policy yakananga mudondo. Saka zvese zvavari kuita zvese iko zvino ndezvenhando, nokuti vakatadza kugadzirisa utongo hwenyika gore rakapera.
Toona kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe vari kutora utachigaro hweSADC mwedzi unouya muna August umu. Pane zvazvingashandurawo here munyaya dzemaindastiri kana dzemashandiro emakambani emunyika?
Kuita sachigaro weburial society hazvina kufanana kuita nasachigaro weGoogle kana kuti weAmazon. Ava mukuru vari kutora sachigaro weSADC avo zvavangofanira kuti ndisachigaro weburial society, nekuti nyengo dzacho dzese hadzifungirani nemafungiro avanoitawo. Saka havana yatingati integrity nerespect kubva kune dzimwe nhengo. Saka kana vari chairperson vasina integrity, vanonzi vasina legitimacy, nyange foreign direct investment inofambirana nekufarira gungano reSADC hapana chinobuda. Saka tinyango dzedu kuitawo sachigaro asi mahungwe kana timombe dzamatope dzataihumba tichiri vakomana kushurugwi zvisingakumi taitoita kutozvikumira. Saka vari kukumira mombe dzamadhaka, vari kutaura nezvekuti usachigaro hwacho huchatibatsira.
Asi idzo nyika makambani emuZimbabwe ari kubhenefitawo here kana kuti ari kuwanawo here cheuviri kubva muSADC imomo?
Kune magungano akati wandei anofambirana netreba na COMESA Africa Free Trade Area. Kwese kokoko minga tatadza kuti tinge tichipindirana nazvo, nokuti isusu industrialization policy yedu nezvatinoita mainvestment policy yedu haafambirani nedzimwe nyika dzatakatenderana nadzo, nekuti isusu tine inonzi credit risk iri high. Saka nyange nyengo dzikangosangana dziri dzega, makambani emuno zvangu pano tiri kuHarare show makambani atinodisa zvinhu zvaanazvo, zvinoda zvitani zvagadziriswa inenge iri universal industrial policy inofambirana nemamiriro anoitwa magadzirirwo eupfumi hwenyika yedu. Saka sezvandangoreva kuti aiwa vari kusangana vari vega munomu, vari kungosanganawo tinyangoti iHarare show yatikurumidzei kuuya.